Apo dora remunyika riri kuramba richidonha nekuda kwekushaya simba kana zvichienzaniswa nedora rekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isiyane netsika yajaira yekuita zano ndega pakudzika mitemo yainoti yakanangana nekudzikamisa uremu hwedhora remunyika pamwe nemitengo yezvinhu. Kunyange hazvo hurumende pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vari kutora matanho akasiyana-siyana avanoti akanangana nekuedza kudzikamisa uremu hwedhora remunyika. Nhasi dhora remunyika radonha pamusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe kusvika pamadhora emunyika zviuru zvitatu nemazana matanhatu ane makumi manomwe nematatu kana kuti 3,673 Zimbabwe dollars padhora rimwe chete rekuAmerica. Pamusika mutema, dhora rekuAmerica rinonzi ranga riri kutengwa nemadhora emunyika ari pakati pezviuru zvitanhatu nemazana mashanu emadhora kusvika kuzviuru zvinomwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti chasvitsa zvinhu pazvave nhasi inyaya yekuti hurumende iri kuramba ichiita umbimbi ndoga nguva dzose.
Ndimbo iri pakaoma chaizvo zvekuti uku mitengo yakwira zvakanyanyisisa zvekuti inofanonge ichitora neurongwa hwekubata kuti kukura kwezvinhu kunge kuchibereka.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi Professor Gift Mugano vanotiwo zvinhu zvaive kuratidza kuti zvaondomoka zvokuti havaone musika wemari webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe uchirarama.
Auction system iyi yaakuenda kwamusigwanebwe nekuti Minister of Finance vati mari yaakuzotengeswa pamusika wemari weauction yaa5 million pavhiki. Saka tikati 5 million pavhiki, iyo nyika ichida mari inopfuura ipapo zvakanyanya several millions, zviri kureva kuti tikada kutasa mari iyoyi pagore tiri kukwanisa kupa makambani anoda kutenga kunze kwenyika 260 million, asi makambani anoda kutenga magoods kunze kwenyika nemari inosvika $8 billion.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari kuBritain muzvare chenai mutambasere vanotiwo kupera simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kuri kukuwadza veruzhinji nekuti mitengo yezvinhu iri kubva yakwirawo zvakanyanya.
Izvi zvinoratidza kuti mapolisi ari kugadzirwa atiri kuona ari kubuda zuva nezuva, vhiki navhiki. Kune new policy inobuda kubva kuMinistry of Finance, kune new policy inobuda kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Izvozvo zvoga zvinotoratidza kuti nyika yedu haisisina kurongeka kana takatarisa panyaya dzakatarisana neikonomi.
Saka poitwa sei kuti dambudziko iri rigadzirisike? Dr. Kanyenze vanodzoka vachiti
hurumende inofanira kunge ichigara pasi. Handiti nematanho etripartite negotiating forum panosangana hurumende, vamiriri vevashandirwi nevamiriri vevashandi, ndokunofanira kunge kuchiita zvinhu zvose izvi. Hazvifanira kunge zvichidokandwa nehurumende iri yoga.
Muzvare mutambasere vanotsinhirawo vachiti kuti zvinhu zvigadzirisike panofanirwa kuve nemari imwe chete inoshanda munyika, zvikuru dhora rekuAmerica nekuti rakagadzikana. Mumasvondo mashoma adarika, hurumende yakatora matanho akawanda anosanganisira kuumba komiti yemakurukota inonzi iri kuongorora kuti chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Mamwewo matanho akatorwa nehurumende anosanganisira kubvumidza veruzhinji kupinza zvinhu zvakaita sechikafu zvisingabhadharwe mutero kwemwedzi mitanhatu senzira yekudzikamisa mitengo yezvinhu. Asi nyanzvi mune zveupfumi dzinonongedza minwe kuhurumende dzichiipomera mhosva yekudira mari yemunyika muvanhu kuburikidza nekubhadhara vanenge vaiitira mabasa nemari yemunyika avanozoenda kumusika mutema vachitenga dhora rekuAmerica. Chimwe chikonzero chinonzi chaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo kutengeswa kwemari yekunze shoma pamusika weRBZ, izvo zvinonzi zviri kuzomanikidza vezvitoro kunotsvaga dhora rekuAmerica pamusika mutema, zvinozoitawo kuti vakwidze mitengo yezvitengeswa zvavo. Kusvika izvi zvagadziriswa, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvichiita sejuzu ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa kana wokuramba zvakaremera kumusoro setsvimbo.